manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa ari munyaya dzesarudzo anoti haasi kufara nekubvarurwa kana kubviswa kwemapepa ekutsvaga rutsigiro emapato ezvematongerwo enyika achapinda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru. Vatsigiri vaviri veZANU-PF vamiswa mudare kwaGutu vachipomerwa mhosva yekubvarura nekubvisa maposta eMDC Alliance. Zimbabwe Democracy Institute inoti mauto ari kuita zvematongerwo enyika zvichitevera zvakabuda muongororo yakaitika zvinoratidza kuti pane mauto ari kuita zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari munyaya dzesarudzo anoti haasi kufara nekubvarurwa kana kubviswa kwemapepa ekutsvaga rutsigiro emapato ezvematongerwo enyika achapinda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda wemapurisa muHarare nhasi, mukuru wekomiti yemapurisa iri kuona nezvesarudzo, Senior Assistant Commissioner Erasmus Makodza, vati mapurisa haasi kufara nevemapato ezvematongerwo enyika vari kubvisirana mapepa ekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kana kuti campaign posters.
Kubvarura maposters, ukudhabula amaposters for those political candidates is a serious offense under the Electoral Act. Inodedzera mutongo une makore maviri ekuti upinde mujere. Uyezve pamusoro paizvozvo unogona kubvisa mari yefine. Tinokurudzira kuti mapolitical parties vadzidzise vanhu vanovavhotera masupporters avo kuti kubvarura maposters imhosva, ukudhabula political postal candidates likuricala njalo kucala lekuti umuntu angakhamba ejele.
Vamakodza vati vose vachabatwa vachibvisa mapepa aya vachasungwa vagorangwa zvakaomarara mairano nemutemo unobata nyaya dzesarudzo weElectoral Act.
Isu semapurisa tiri kuita hatinoti maawareness campaigns, tiri kufamba tichiti pakaungana vanhu tosvika tovadzidzisa kuti kupara mhosva particularly nguva inoema elections tinezenge tichiapply inonzi Electoral Act. Electoral Act ino mutongo kuti vanhu vanokwanisa kunge vachienda kumajere vozotadza kana kunovhota kwacho vari mumatirongo.
Mashoko aya anoyo apo mapato akaita seZANU-PF neMDC Alliance ari kugunun'una kuti ari kubvisirwa mapepa ekutsvaga rutsigiro, mapato aya achinakurirana nyoka mhenyu. Vamakodza vati ivo semapurisa pamwe nemasoja vachachengetedza runyararo pachaitwa sarudzo, vakati nyaya dzekutakurwa kwemagwaro anenge avhoterwa pamwe nezvimwe zvese zvine chekuita nesarudzo zvinhu zvicharamba zviri mumaoko ekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba vanoti semapurisa vari kufadzwa nerunyararo rwuri munyika panguva ino yesarudzo kana zvichienzaniswa nezvakaitika musarudzo dzakapfuura. Amai Charamba vakurudzirwa vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vose kuti vaparidze nyaya yerunyararo pose pavanoita misangano nevatsigiri vavo.
Chaita kuti mhirisho gadzidzikire inyaya yekuti vakuru vedu venyika, His Excellency Comrade Edi Munangagwa, vakangotanga nekutaura nyaya yekuti runyararo, runyararo, runyararo. Zvinhu izvi zvikabva kumusoro-soro zvinobatsira nekuti vanhu vanoenda vachiteerera. Saka tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakateerera nyaya yekunzi hatidi mhirishonga.
amai charamba vati mirishonga zhinji iri kuitwa nenhengo dzemapato dzinenge dzichirwisana pachezvadzo, kwete kuti nhengo dzerimwe bato dzinge dzichirwisana nedzerimwe bato. Panyaya yekukandwa kwechombo kuwhite city stadium masvondo maviri adarika, uko kwakakonzera kufa kwevanhu vaviri pamwe nekukuvara kwevanhu vanodarika makumi mana. Amai charamba vati mapurisa ari kubulawayo ari kushanda zvakasimba kuti apedze kuferefeta kwaari kuita nyaya iyi. Amai charamba vati vachazozivisa zvavanenge vawana mutsvagiridzo yavari kuita semapurisa panguva yakafanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatsigiri vaviri veZanu PF vamiswa mudare kwaGutu vachipomerwa mhosva yekubvarura nekubvisa maposta eMDC Alliance. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate kwaGutu vaVictor Mahamad vati nyaya iyi imbomiswa kutonga yodzoka mudare musi wa17 chikukuru kuti vaviri ava vazotongwa nemhosva yavari kupomerwa. Vasungwa ava ndivataurai savhaya avo vane makore makumi maviri nemanomwe pamwe navabrave tareverwa avo vane makore makumi matatu nemasere uye vachibva mubhuku ravavhondo mudunhu raishe Gutu. Muchuchusi wenyaya iyi muzvare Millicent Azangwe vati vaviri ava vakabatwa nevari kumirira MDC Alliance musarudzo yemumiriri weGutu Central National Assembly vaErnest Mandingo vachibvarura maposta avo muraini rekwavhondo. Imwe nhengo yeZanu PF iri kupomerwa mhosva yakadaro amai Lydia Rugede avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe vanotarisirwa kumira pamberi pedare remasvingo mangwana vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta avaJames Gumbi avo vari kumirira MDC Alliance kuZaka East. Amai Rugede vari muchitokisi cheZaka Police Station uko vane mazuva maviri vakavharirwa. Mumwe wakapara naye mhosva iyi uyo anongozikanwa nekusabhuku pekuzvirevera vanonzi vari kutsvagwa nemapurisa panyaya iyi. Gweta ravaGumbi vadirekicharamba vanoti nyaya ichapinda mudare riri kuona nezvemhirizhonga dzematongero enyika mudhorobha remasvingo mangwana.
Anonzi Lydia Rugede wekuwadi 31 Ringside Village Chief Nema akabvisa posta recandidate MDC Alliance anonzi James Gumbi. Saka akasungwa ari kuzaka anoiva naye kukoti kumasvingo kutarisa kuti mangwana apinde mudare redzimhosva.
VaGumbi ava vanovasadyara kuMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa kumasvingo vanoti vari kushungurudzika nekubvisirwa maposta avo asi varumbidza mapurisa nekuita basa rakanaka rekusunga vari kuita izvi.
Izvi zviri kuratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo ende tinokurudzirawo vatsigiri vedu nevatsigiri vemapato akasiyana siyana kuti ngavasiyane nezvokudambura maposta because ndeimwe yemhirizhonga yatakawirirana kuti sarudzo dzino dzinofanira sarudzo dzakajeka dzakachena dzisina kutyisidzirana dzisina mhirizho. Saka tiri kugutsikana nebasa riri kuitwa nemapurisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi reZanu PF panyaya iyi asi vemapato anopikisa vanoti kunyange hadzo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa kuita sarudzo murunyararo, nhengo dzeZanu PF dziri kuendera mberi neutyidzira vanopikisa uye maposta evanopikisa hurumende ari kugara achibvarurwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zimbabwe Democracy Institute ZDI inoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Defense Forces ichiti hapana mauto ari kuita zvematongerwo enyika, zvakabuda muongororo yavakaita zvinoratidza kuti pane mauto ari kuita zvematongerwo enyika uye mazhinji ari kuita izvi ari kumatunhu yemashonaland. Godwin Mangundla anoti panyaya iyi.
Vachitaura apo vaparura gwaro iri, mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanyavati, ongororo yavo yakaratidza kuti hurumende yakawedzera mauto mumaruwa zvichitevera kubviswa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto muna mbudzi. Dr. Rwanyavati vakaita ongororo iyi zvichitevera zvichemo zvemapato anopikisa akaita seMDC Alliance pamwe neNational Patriotic Front zvekuti mauto ainge azara mumaruwa.
Chinhu chokutanga chatakaona ndechekuti masoja zveshuwa ariko akaiswa anenge achitoshanda nevanhu veZanu. Vamwe vanhu vachingotenderera nemota dzavo vachisvika kumashops kunenge kuchigara vanhu, vamwe vanotoshanda vachisupervisa ZANU misangano yeZanu nokuorganiza ZANU-PF ma-meetings. Asivari imumu, masoja ana munhu wakarova.
Zvikamu makumi masere nechimwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakabvuma kuti mumisha yavanogara mune mauto, uye zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana vakaramba kuti hakuna mauto munzvimbo dzavo. Varohanya vanoti ongororo yavo inoratidza kuti mauto akawandira kumatunhu ese matatu ekumashonaland, uko vamugabe vaive nerutsigiro rwakanyanya.
Plus vanhu vemu G40 vaiziva kuruva kuruva mu G40 vaibva muna namashonaland west muvakafanana navachomu tenda kuna na waka square kumashona nzi east tozo ya wana mea mjuru waka to zingba kuna na mamu jarwe niku saka jangata kweze basi ya kazuta kao zime njimbo za kasa fana na bigita china kuna na wajabunu tuenda ufutu kuna na gutu kuna na wachimeza tuenda kwa na mamashiko south kuna na wamu zembi saka jangata ma area hii wayo aiwane wano ya puka na nani we muzangu tuone kutichichi ligiti kamumu.
Panyaya kuti vakaona sei kuti masoja ari maruwa, varohanya vati zvikamu makumi mana nezviviri zvevanhu vakati masoja aya anotofamba akapfeka hembe dzavo dzebasa, uye dzimwe nguva anotofambawo neputi. Mutauri wezdf Kenny Overson Mugwizi svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti mauto ari munzvimbo zhinji dzenyika ari kuita mabasa akasiyana-siyana akaita sekubatsira vanhu pachirongwa checommand agriculture nekuchengetedza miganhu nedzimwe nyika pamwe nokuita mamwe mabasa ekubatsira vanhu. Asi varohanya vanoti mauto aya ari kuita zvematongerwo enyika. Vanotiwo nyaya yekuti mauto akatora zvinzvimbo zvepamusoro muhurumende yava Emerson Munangagwa inyaya inoita kuti veruzhinji vatye zvakanyanya. Vanoti gwaro ravo ravaparura nhasi rine chinangwa chekudzidzisa vekune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira kuti vapinde mumaruwa vanoona zviri kuitwa nemauto munzvimbo idzi. Vanoti kunyange hazvo mauto aya asiri kurwa vanhu, vari kutyidzira nemhando yepamusoro, izvo zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo.
Zvinokanganisa kuti vanhu vanoenda musarudzo vachitya, end vanhu vanoenda musarudzo vachinzi vhoterai munhu wakati wavasingadi, vanhu vane vasiri free. Zvinotokanganisa freeness, credibility, fairness yemaelections.
Zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati zvave kutotya kuvhotera mapato anopikisa, uye zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana zvakati zvichabuda musarudzo zvinenge zvisingaratidze zvido zveveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuThailand anoti vakomana venhabvu gumi nevaviri pamwe chete nemurayiridzi wavo vaburitswa vose mubako rizere mvura kuThailand, umo mavanga vakavharirwa nemvura kwemazuva anodarika masvondo maviri. Ne chimbi chimbi, Ethiopia ne Eritrea dzakawirirana kugadzirisa gakava pakati penyika mbiri idzi iro rangarave nemakore anosvika makumi maviri nemashanu richionekwa sechimwe chezvinhu zvakaumba nyika dzekumabvezuva kweAfrica idzi. Vamwe vemaindustry vari kuchema-chema kuti havasi kugutsikana nemagoverwo ari kuitwa mari yekunze nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, izvo zviri kuzoita kuti vakundikane kutenga zvekugadzirisa zvigadzirwa zvavanozotengesa. Bhanga guru renyika iri rinonzi ndiro rave kupa mari yekunze kumakambani anenge achida kutenga zvinhu kunze, asi vemamwe makambani vanonzi vari kunyunyuta kuti RBZ iri kunyanyotarisa vanogadzira zvinhu zvinozotengeswa kunze paine tarisiro yekuti nyika inozowana mari yekunze. Rimwe bandiko rinonzi riri kunyanyotariswa pakugoverwa kwemari yekunze nderemafuta ekufambisa, iro rinonzi rakawedzerwa mari yarinoda pamwedzi zvakapetwa kaviri. Izvi zvatsinirwawo nemukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, MCOS, John Mfukari, avo vanoti nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze, RBZ inenge yave kutarisa kukosha kwakaita bandiko roga roga pakugovera kwainoita mari. Vamufukare vatiwo nyaya yekushayikwa kwemari yekunze idambudziko guru munyika iro risiri kutarisirwa kupedzwa nekukasika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Hongu idambudziko rakakura chaizvo nokuti Zimbabwe haina enough foreign currency to cover manids ayo ese. Saka hongu munenge makuzoti henyu tombomirira kuita izvi, tichimbomirira kuita izvi, asi chiripo ndechekuti hatina enough foreign currency yokucover manids edu ese. For instance, munoona zvichinzi iko zvinoitwa zonde news kuti mari yanga ichiiswa aside yokutenga petrol nediesel mafuel has jumped up from 10 million per month to 20 million per month. Now, because you know, tichiri nani nukuti tichiri kuwana ime mariru kubwa kutobako. Kati kana mariru yeka zongo pera, richatu yeta dambudziko chairo chairo.
Iyo RBZ ino sarudza sei makambani anonga achipewa mari nguwa iyo yetoti pasvondo ipapo?
Vano tongoona impact ye kambani iyoyo pa economy. For instance, pakamboitika about 3 weeks ago, fuel yakamboshota. Zviya zvekutoti macues pamagaraji zvakutotangisa zvakare. Then I'm sure ndopa yakazojumpa the amount of foreign currency allocated ipapo from the 10 million to the 20 million a month.
Tinonzwa kuti mari iri kunetsa asi iri kuwanikwa pamusika mutema, iyo maUS dollar. Zviri kufamba sei?
Izvozvo ndo zvatingatoda kutozivawo chaizvo chonga, because zveshuwawo ukainda panzvimbo dzinotozikanwa kuti uku ndo kune mari yacho uku, unowana chero amaunti yaunoda unoiwana. And yet mubhengi iko zvine izvi, kana ukaenda kubhengi kuti ndipewo mari, vanhu vari kuwana kuma $20-$30 ikokoko pamunhu. And dzimwe nguva ruzhinji rwacho uchitongozwa kunzi nhasi hatina chinhu, and madollars atiri kutaura aya ndeye mabond coins, haasi emaUS dollars.
Avo vanga vari mukuru weMCOS John Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tiri panyaya iyoyo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti dambudziko iri rireruke, mari yekunze inofanirwa kugoverwa zviri pachena, mabhanga emunyika achivewo nechekuita kwete kuti RBZ chete.
I think it's chekutangisisa panoda nyaya transparent market based system in terms of allocation of foreign currency as opposed to a top down and a tight fisted regulatory approach. Iri kuita kuti Reserve Bank ive probably the center of allocation of foreign currency. I think mabhengi anofanira kuwawo more involved more in terms of allocation of foreign currency. So I think a market-based approach is better than a related approach framework through the Reserve Bank.
Tinozwa kuti iyo Reserve Bank vanonyanyotarisa makambani anogadzira zvigadzirwa zvinotengeswa kunze pamberi pemamwe makambani aya. Zviri kuzoitawo here kuti nyika iwane mari yekunze?
Hongu makatarisa maexports edu akwirira muchana Aso ma imports edu arikuramba achikwira zvakanyanyisisa saka zvikunza pundutso kunyika nekuti trade deficit kana current account deficit irikuramba yakakurisisa. Zvirungu kana current account deficit yakaita negative zvinoreva kuti mari yakawanda irikutobuda munyika pane mari inenge ichipinda munyika. Saka hati ndo zviripo pane inonguva kuti ma imports edu akakwira zvakanyanyisisa. Hongu ma exports akwiro but deficit iriramba iripo. Zvirova kuti mari yakawanda foreign currency iri kutobuda muZimbabwe is opposed kunge tichitine a net positive foreign exchange balance landoda muzvikori ngori pero
tinonzwa kuti iyo mari yekunze iyi mumigwagwa kana kuti pamikoto iri kunzi iri kuwanikwa asi nyika ichinzi iri kushaiwa mari chii chinenge chiitika Dr. Shitamba?
Paro market function number 1 ye lack of confidence muekonomy yekutaona vakawanda vasida kudila neformal banking system. Uyo zvakare pane ma incentives ekuti vanhu vanga vachishandisa parallel market, ma economic incentives akakura ekuti vanhu vanga vachishandisa parallel market.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, rinoti rapedza kubatanidza magwaro anodikanwa kuti vakwidze nyaya yavo kudare guru redzimhosva kuti inzwikwe nechimbi chimbi pamusoro pekurwira kuti Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, ive neurongwa hunoita kuti vadzidzisi vakwanise kuvhota sezvo vanenge vachishandira munzvimbo dzavasina kunyoresa kuvhota. Mukuru weAtus vaObert Masaraure vanoti magweta avo aendesa mapepa avo kudare nhasi masikati asi havasati vanzwa kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini.
Tinotenda umbo wese waunganidzwa gweta redu vaalimani vaunganisa kuta kwanza kuvapa umbo wese wavanga vachida application yedu yavaredi. National coordinator wedu vanga vaBrighton Makunike vanga vachitori mumahofisi avaalimani vachitosaina mapepa acho maafidaviti kuti zviiswe kudare. Tiri kutarisira kuti panozovharwa dare nhasi mapepa anenge asvika kutozoziviswa zuva rekuti nyaya yacho ingazonzwike rini.
Muri kuona sekuti pachine nguva here yakawanda kuti nyaya inzwikwe kumatare zvinoda kugadziriswa zvikogadziriswa zuva ra30 chikunguru risati rasvika resarudzo?
Nguva ichiripo yakawanda ndosaka tatiri kuisa tichiti nyaya yedu inzwike zvechimbi chimbi iri agent court application. Time ichiripo yekuti zveki ikwanise kugadzirisa anomali iyo yekuti vanhu vanonovhotesa nzvimbo dzavasiri kuzovhotera ivo. Tinotarisira kuti zvichagadzirika vanokwanisa kuwana mamekanism yekuti vaadresi maticha anokwanisa kudzorerwa pavakarejistira ipapo votoita mapolling officers ipapo kana kuti panokwanisa kuzoitwawo nyaya yekuti pawanze transport yekuti pakote pachitakurwa vanhu tine vamwe vanenge mapolling officers anopota achirotata achifila magepe vanhu vanenge vatakurwa kuti vanovhota.
Panoitwa sarudzo dzekunzi vana nhingi vachanovhotesa vari kwakati kwakati zvinoitwa zvekunzi vanomanikidzwa here kana kuti vanhu vanosarudza kwavanoda kuenda kunoshandira vari?
Vanhu vanozongoziviswa kuti iwewe uchanovhotesera polling station yakati. Dambudziko huru nderekuti vanhu havana kuziviswa paine nguva. Information vakagara nayo vari kumahofisi kwavo kuzeki vakaigarira vasina kunozivisa vanhu vacho vanoda kuenda kunovhotera. Saka isu zvataitaura taiti dai vakazivisa vanhu paine nguva pakavhurwa inspection vanhu vaikwanisa kunochinja mazita avo kwavanga vakarejistira kana kuti vaizokwanisa kunoaplyawo kuti vakwanise kuita postal ballot. Izvi hazvina kuitwa nenyaya yekuti zeki yakagarira information ikasazivisa vanhu.
Avo vanga vari mukuru wesangano reAtus vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuHarare. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kurongwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance inoti iyo iri kuzoratidzira muHarare mangwana ichinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa gadziriro yesarudzo nekomisheni yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Regai tiende kubatsigiri vedu ve Facebook page yedu ye VOA show na tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndozi Dixon cheke bavi. Ndiku Zimbabwe kublawa ayo. Tinyaya hombe ndiyo iyi. Inogara itaurwa. Navacha misa yekuti hakuna anogerwa asipo. Isusu sevanhu. Tisu tinoda kuti tizive kuti ballot redu rakamira sei. Inini ndaiudza ve MDC kuti sematarwa zviri kuitwa neve MDC. Kuti kana pasina kuwirirana. Mairano nezvinhu zvakakosha pasarudzo. Zvineve ballot. Kuzi ballot ndo richakaundi kwakakuti tizive kuti wavota apa ndevapi wavota apa ndeapi. Kana pasina kuwirirana kwakanaka. Uye kana vasina confidence. Nje kuziva kuti achasekiwa sei vhoti yavo kana vachinge vari vavhoterwa nemavhoti akawanda havafane kunge vachipinda musarudzo idzi.
Ini ndiri kuona ku Britain takanzwa zuro baba vachamisa vachiti vari kuda kuti vaite mademo nezviri kuitwa nezeki. Inini ndinovatsigira izvozvi zviri kuitwa neMDC ndozvakaitwa neZANU-PF ichitorawo kuti izovhoterwa yakaramba kuti zvamaita hazvisi pamutese. Hatina kuratidzwa maballot box, hatina kuratidzwa kwaitwa mapepa. Hande itese tinoonesana tione zvinhu zvichiitwa jikerere. Pane mumwe nomumwe wevanhu vaivhoterwa. Ko saka nhasi vari kuzvirambirei zvakaitika 1980 on the 23rd of February.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri Washington.
Makundano e-2018 World Cup asara nezvikwata zvina zviri kupinda mumasemifinals zvose zviri zvemuEurope. Michael Cariati anoti panyaya inotevera.
Belgium iri kusangana neFrance nhasi manheru musemifinal yekutanga yeWorld Cup. Mangwana Croatia ichange ichitamba neEngland mumutambo wesemifinal yechipiri. Chikwata chinokunda nhasi nechinokunda mangwana ndizvo zvinopinda mufinal ichatambwa nesvondo kuRussia. Zvave pachena kuti mukombe ucharamba uri muEurope kwemamwe makore mana mushure mekutora kwakaita Spain muna 2010 ichiteverwa neGermany muna 2014. Muteveri wenhabvu muzvare Cleopatra Musindo vanofunga kuti Belgium ikatamba matambiro ayakaita neBrazil inokunda France nhasi manheru.
Matambiro akaita Belgium neBrazil ikangoti mbichana neFrance iri kupinda.
Belgium haisati yakundwa mumitambo yayo makumi maviri nemina ichirairidzwa naRoberto Martinez. Vatambi vayo vekumberi Romelu Lukaku, Eden Hazard na Kevin De Bruyne vari kutarisirwa kuomesera defense yeFrance. Ukuo France iri kutarisira zvikuru kuna Kylian Mbappe kukanda zvibodzwa zvinogona kugumbura Belgium mumutambo weArigwa adyiwa uyu. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Marowa anoti zvikwata zvese zvina zvasara zvine mukana wakaenzana, asi Marowa anofunga kuti Croatia ichakunda England mangwana.
Zvikwata 4 zvasara zvine mikana yakafanana yakaenzana yekuenda mberi, asi maonero angu Croatia inokwanisa kuenda.
Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. England iyo ine vatsigiri vayo vakati wandei muZimbabwe iri kutarisirawo kuita mashiripiti. Pamutambo wemangwana England inofanira kuregedza kunyanyotarisira zvikuru kune mutambi mumwe chete Harry Kane kuitira kuti ibude nezvibodzwa kana ichida kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.